tunota rufira kuti panguva inoteverera zvinhu kana kuri kuti zvagadzikana zvinozova kuti mamwe mapata angane vane congress yavo iri kuuya tinotingotarisirawo kuti kana congress yavo ichinge yapera dzimwe nguva tingatsvaka nzira yekuti zvichaita sei kuti munhu wese ange aripo patafura mapato akasiyana siyana akontribute panyaya yekutsvaga solushini inobatsira kuti nyika yedu iende kumberi. Tinoziva kuti zvakakosha izvozvi idzo dzinharurano dziri kutoitika but zvinganakisa zvikuru kana munhu wese akavapo patafura.
Kana paita misangano akadai vashamisa havauyi vamunangagwa vouya kana kuti vamunangagwa havauyi vashamisa vouya, chii chiri kuitika pareverend Mutata?
Nhaurirano dziri kuenda kumberi dziri kusvika pamalevels akasiyana siyana but sezvamunoziva political dialogue iri kumanejiwa nevanhu vakapuwa basa. Takanzwa chee wecommission yegender nechee weNPRC vakapuwa task yekuti vaite convene political dialogue. Isu chatinofunga kuti chicharamba chikurudzira nechokuti kana zvichibvira munhu wose ange aripo patafura iyoyi Zimbabwe at 39 inofanira kuti izvitsvagire nzira yekuti yoenda kupi kumberi iri pfungwa inobva kumazimbabwens.
Vamunangagwa navashamisa munoona sokuti vangabvuma kugara pasi vakataurirana here?
Purezidendi Munangagwa vakataura vakatsikidza chero yezvino pavataura apa vataura vachitiwo vanoda kuti munhu vataure nemunhu wese. Kana titeerera vashamisa vachitaura vanoratidza kuti naivo vanotsvaka nzira nokuti vanoda kuti vange varipo. Patisati tasvika ndepokuti zvichafamba sei?
Asi pari zvino mativi ese ari kuteererawo zvamuri kutaurai.
Isu hatina ijana rakakura panyaya iyi vahwandi, tinongovawo vanhu vanokurudzira